Mufananidzo 4. MuRoma unorova muJudha. Mateo 5 ndima 38 kusvika pa 42. VaRoma 12 ndima 19. Jesu paakanga achagara munyika yavaJudha, vatorwa vechiRoma vakanga vachivatonga. Pane dzimwe nguva varwi vechiRoma vaibata vaJudha zvino utsinye sezvauri kuona. Murwi uyu atorerawo mumwe murume jasi. Murume uyu anofanira kuitei? Jesu akaudza vanhu kuti, musadzivisa munhu akaipa. Kana munhu akakurova padama rorudyi, muri nzire roruboshwevo. Kana munhu akakukwirira kumatare achida kukutorera nguo yako, rega atorewo nejasi rako. Hatifaniri kutsiva pamusoro peavo vakatikanganisira, nokuti kutsiva ndokwangu, ndicharipira. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Mwari acharanga vose vanoramba vachiita zvakaipa. Kurangwa uku kuchauya muupenyu huno kana mushure mokufa. Asi Mwari anotidzidzisa kuti tiripire zvakaipa nokuita zvakanaka. Zvichava zvakanaka kuti tiitire vavengi vedu zvakanaka.